chikoi zero chaita kuti ndidzokere kuna vatsvangirai kana kuti kuMDCT inyaya yekuti vanhu ndo zvavanga vachitaura, especially vazhinji vanhu vetinogarisana navo vanga vari vatsigiri nemaviews evanhu vakawanda munyika, vanga vachitaura kuti zviri nani kuti tiite chinhu chimwe chete tione kurwisa ZANU-PF. Saka inini ndakaona sekunge tsvangirai ndiye munhu ane mukana mukuru wokurwisana Mugabe, ndokubva ndati it's better I join Morgan Tsvangirai so that tino fight at this cause.
Tichitarisa kusiyana kwamakaita zvakaita kuti munge muchibuda mubato here, zvashanduka here zvinhu izvozvo?
Chekutanga ndingade kuita clear ipapo kuti pandakaparadzana navatsvangirai kana kuti pandakabuda muMDCT handina kubuda as such sekufunga kuri kuite vanhu. Kune vamwe vangu vakabuda voluntarily. Ini ndakatodzingwa muMDCT ngenyaya yekuti takambonge tichitambira pamatwitter zvanga zvisikatenderwi. Saka ndobva ndadii, ndokubva ndadzingwa mupati iyoyo, ndobva tazofoma bato ratakanga tafoma. But tatigareiwo masuspensions edu akazoliftwa, then tichifamba ndobva tazofomawo hedu bato.
Saka makatambirwa sei kuMDCT?
Ndinode kupe kutenda. Mhuri yeMDCT yakanditambira zvikuru. Kuchipinge kwakaitirwa musangano kwandakatambirwa, it was excellent. Leadership yenational yanga iripo nevekuprovince vakanditambira. Uyewo zvakare vatsigiri veMDCT kumakoni South vazhinji vacho vakanga vasonyora matsamba akawanda vachiti dzoka kumusha, dzoka kune vamwe. Saka ndakati inini semunhu unoita zvematongerwo enyika ndofanira kuteerera zvido zvevanhu. Saka pavakazwa chiitiko ichi, vazhinji nanhasi vachiri kutofona vachindikorokotedza vakawandisa zvekuti.
Pane vamwe vari kuona kudzoka kwenyu kweMDCT semunhu anongotsvaka mikana kana kuti angadzi pachirungu an opportunist. Munoti nevanhu vane maoneriwe?
Vanhu ivavo vanhu vanenge vakarasika. Ndingade kunyatsotsanangure kuti hapana mukana wandiri kutsvaga. KuRDZ ndanga ndiri national spokesperson, mutauriri webato, but ndadzoke kundoita an ordinary member. Chechipiri, pandanga ndiri kuRDZ inotungamirwa navaElton Steers Mangoma, hapana kana chinhu wani chandaishaya. You know, vaMangoma munhu une mare, munhu une zvese, hapana kana chinhu chandaishaya. Zvekuti this move is not driven by anything chekuti ndode zvakati. Ndikatoti ndakatolose my resources because kuna Mangoma I was getting everything.
Saka iko kubato kwamadzoka kuMDCT muri kutangira pasi here semunhu apinda mubato mutsva?
Yeah, ndingori ordinary member. Handina chigaro chendiri kuti ndikutora chigaro chakati. Ndingori ordinary member, but ndakatozvida nekuti ndokune ruzhinji rwevanhu. But sendiri kuda izvozvi kufaite kuti tibvise ZANU-PF neruzhinji, kwete kuti tidivide mavhoti.
Saka madzoka muri vangani kuMDCT?
Vanga vaine zvigaro zvikuru ndini chete, but pane vamwe vakanzwa kudzoka kwandakaita vakatondifonera zvendichasongana navo mangwana kwaRusape vari kude kudzoka. Vanga vabuda mubato iri vari kuti isusu chiitiko ichi chaitika ichi, vakaona kuti vanhu vanotambirwa kuMDCT, saka vari kuda kudzoka vakawanda. Saka ndichaita meeting kwaRusape mangwana tichivaudzawo zvakare kuti uko ndakatambirwe zvino mufaro, kana muchide kudzoka munodzoka.
Asi iko kubva kwenyu kubato ravaMangoma kwakatambirwawo sei?
Handingazivi zvangu kuti kwakatambirwa sei, but vanogona kunge vakatishushikaneiwo vamwe vacho vataisenzanawo nekuti tanga tichishande zvakanaka. Asi ndakameka a decision yandakameka kuti I'm making this decision and hapana kana munhu wandifurira kuita this decision. Idecision yandameka ndichiona zvido zvevanhu zvevari kuda munyika muno, vari kuona sekunge tsvangirai ndiye munhu chete. Pari zvinezvi muZimbabwe unokwanisa kurwisa kubvisa ZANU-PF. Saka ndakati inini let me go back kuna tsvangirai. Kudai ndaya ndichida zvigaro ndingadai ndakaita come via coalition. Coalition muna vamwe vakutaura ngedistribution of my positions, but kudzoka kwangu inini ndakadzoka ndiri an individual usikatsvagi chinhu kana kuti ndichiti ndoda this and that. And ndokusaka ndisina kudzokera kuHighlands kana kudzokera kuHarvest House kundoita that meeting kuti kutsvaga publicity or so on. Ndakangodzokawo semunhu akazvininipisa.
Munera mangu ana muno tarisira here kuzotsvagawo zvigaro mu MDCT imo?
Inini belief yangu ngekuti ushemadzoro ndakaenda ku Parliament of Zimbabwe ndakatora chigaro at national level, saka zvakakodzera kuti kana ndichizotsigira vato ndingangotsigirwa from behind the scenes kana kuti tichingoito kwetera from a leading position. Aso kana vanhu vakatindite ichi zvinenge ndatumwa handirambi.
Makambosanganawo here navatsvangirai semutungamiri webato iri kana umwe utungamiri hukuru weMDCT?
Vatsvangirai handina kutsongana nawo, but vandakataura nawo manational executive members vakaita saana Jameson Timba naana Honorable Matthias Mulambo neutungamiri hwekuprovinsi. Zvekusvika kumahofisi makuru kuna vatsvangirai, uko handisati ndasvike ikokoko. Enda handina tarisire kukurumidze kusvika iko kunze kwekunge ndatosheedzwawo kuzi chimbosvika kuno.